mapache hulumende aka datwa ni hulumende akafanana ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission kati mawo mune magweta imomomo uyezve tine rimwe basi rehurumende rinoongororawo kana pachinge papara mhosva reZimbabwe Republic Police. Chenderera mberi takaona iyo chenderera pfuura iroro riri kuti munhu ari kunziye akatora mari yehurumende asina kuita basa racho iroro takaona buda mumasocial media aine mutungamiriri wenyika zvinoratidza kuti chiizvo izvezvo meseji ishoko riri kubuda nezvekuti munhu uyu haabati batwe munhu wangu hanizvona saka tikuona kuti nyaya iyoyo iyeyayo kungotunga nekwembezao hapana chinombobuda ipapapa.
Iro simba reparamende rinofanirwa kusvika papi maererano nenyaya idzodzi?
Ndiyo pandati pasa kana pachinge papara mhosva Zimbabwe Anti-Corruption Commission ine masimba ekuti adi isunge munhu kana kusunga kambani nekuti mazuva ano yatasa nekutungamiriri wejekerere yatinoti corporate governance iyaya hapachisina vheria rinobvisa vanotungamirira makambani kumhosva dzavanenge vapara vakamirira chi makambani avo zvichireva kuti izvo vakuru vekambani vakuru vekambani vakadira kana kuti kambani yakadira hurumende bhozi yaitungamirirwa nevanhu vanhu vachivo vanokwanisa kunge vachitosungawo futi nokuti yatoti muchinonge yacorporate vaiyeye kusina nenyaya yecorporate governance iyeye saka chinotanga kusunga kambani kana mari yacho isina kuwanikwa voteera kune vanhu vaitungamira kambani iyoyo saka mapurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission Zimbabwe Republic Police vane simba rekudi rekusunga kana iyo komiti yeparamende yachoyo inokwanisa kuatiti muchirungu to recommend to the appropriate body inokwanisa kuti isunge vanhu vava vakapara mhosva.